Manerata Nakamurie Zimbabwe, Ino is Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kukadzi 5/2025. Makateerera kuStudio 7 nepengero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanyora mashoko padandemutande ravo reX yaimbonzi Twitter vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. ZANU-PF inoti yave kutorera vaBlessed Gezi matano mushure mekunge vakurudzira kuti vaMnangagwa vasiye basa. Vakaremara vobatsirwa kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa vanyora mashoko padandemutande ravo reX vachizivisa mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica zvisina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaTrump vakaparura chirongwa chekudzinga vari muAmerica vasina mapepa kubva zvavatora mhiko yekutungamira musi wa20 ndira. Gore rapera veUS Immigration and Customs Enforcement kana kuti ICE avo vanoona nezvekupinda kwevanhu munyika vakati vainge vasunga zvizvarwa zveZimbabwe mazana mashanu nemakumi mana nevashanu kana kuti 545 vasina magwaro ekugara zviri pamutemo. VaMnangagwa nevamwe vari pedyo navo vakatemerwa zvirango nehurumende yeAmerica vachipomerwa mhosva yeuori nekutonga nedemo. Izvi zvinonzi nevamwe zviri kupa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro. Akawo akasike kutanga vaMnangagwa vachiedze kuti vave neukama navaTrump. Muna 2018 vaMnangagwa vakamboti vainge vataura nehofisi yavaTrump kuti vaida kuvapa nzvimbo yekuvakira pekutambira mutambo wegolf kuVictoria Falls. Asi vaTrump havana kupindura. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Aya mashoko ndona senge mashoko asina kwaakarerekera. Nekuti ivo vaMnangagwa havana kunzi sezvatikuona zvokuitwa kune dzimwe nyika kunzi vatambire vanhu ivavo. But chatinoziva ndechekuti Zimbabwe yakasiyana, vanhu vanenge vachiuya kuno kuAmerica yakasiyana nedzimwewo nyika. Nekuti vamwe vanenge vachitizawo kuZimbabwe vari kutiza hurumende iyoyo yavaMnangagwa iyo. Saka ivo kana vachitaura pamashoko especially pamaplatforms akaita seTwitter vachiita solicit kuti vave vachitungamira kudzoswa kwevanhu kuZimbabwe, handione senge pane zvazvinobatsira ivo. And uyezve I think papa kuonekwawo zvekare kuti ivo vanhu vacho vari kunzi vari kudzoserwa nyaya dzavo dzakambomira se.
Tichitarisawo kuti ivo vaMnangagwa nevamwe vari pedyo pedyo navo vakatemerwa zvirango nenyaya dzavari kupomerwa dzekutyora kodzero dzevanhu uye dzeuori zvinonzi zvakanganisawo nyika. Hapana dambudziko here ipapa kuti vanhu vange vachidzingwa muno kunyika vachiendeswa kunyika yakatemerwa zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu?
Hongu pane tine dambudziko ipapo because nyaya iri kuitwa kuti vanhu vatize kuZimbabwe inyaya yekutyora kwekodzero. Ende uyezve vanhu vakawanda vanenge vachitizira kudzimwe nyika kusava it might not be America, maybe kune dzimwewo nyika dziri progressive. inenge iri nyaya yekuti vada kutsvaga upoteri kuti vararameo life yavanenge vasingatarisi over their shoulders kuti hurumende kana mapurisa kana masoja anga vachivadzingirira.
Vamasiye, tiri kuona vanhu vakawanda vatarisana nedambudziko rekuti vari kudzingwa muamerica, vamwe vekulatin america nedzimwe nyika dzakasiyana siyana. Vemuzimbabwe vanenge vachida kudzingwa vangaite sei sezvo muri gweta rinorwirawo kodzero dzevanhu?
Ya hongu, tinozva kuti pane listi rakafamba richiti pane vanhu vekuzimbabwe I think vaikwana kuta 500 vanga vari pamaremoval orders ehurumende. Yes, zvinhu zvakadai so it's procedure. Muno muamerica mune mutemo and zvinhu zvese zviri procedural, and ndinoziva kuti list ro rogara rakafamba but rogova risi vanhu vari ipapo apo vanogova vasiri kuva vachiiswa mundege kudzoserwa because panenge pane maprocedures anenge achizoitwa pamberi papapa yekuti vanhu vanokwanisa kuenda kumatare vonomisa atingati maremoval proceedings iyayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muamerica. Mutauriri webato rezanupf vaChris Mutsvangwa vatumira mashoko kuvatori venhau nhasi vachishora zvikuru nhengo yebato ravo yeCentral Committee uye vari murwi wehondo yerusununguko vaBlessed Gezi Geza vachiti vakazvidza bato nekutaura kuti mutungamiri wenyika nebato vaEmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana. Vamutsvangwa mumashoko avo vati zvakataurwa navaGeza zvakafanana nekuda kupandukira hurumende. Vaivimbisa kuti vacharangwa uye vakati bato rakabatana mukutsigira vaMnangagwa. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro vaGeza vakati hapana munhu anokwanisa kuvadzinga mubato. Mugozeya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vaFarai Marapira.
Aiwa, tinoti masora sefa mumuri tichibzisa kuti hongu tsamba iyo yabva kumutauriri mukuru wemusangano wezanupf vanova ivo vaambasada Christopher Mutsvangwa.
Mashoko ari mutsamba iyi ari kuyedza kuti kudii kuruzhinji rwevanhu?
Mazuva ari mutsamba iyi ari kutaura ivo kuti munhu anenge afamba nomusangano apfumbira kusvika pakuzopiwa chigaro chokuva mucentral committee uyezve ari munhu anotarisa iye akandotwa kuhondo yerusununguko anotarisirwa kunge ane ruzivo rwegwara, ane ruzivo rwediscipline, ane ruzivo rwekufambiswa kunoitwa mashoko mukati memusangano. Kana munhu uchinge uine chaunoda kuti chigadziriswe, une maonero wako kana une chaunenge uchida kuti iwe unzwike kuti wataura. Kuita kwavaGeza kwashaya hukuru, kwashaya kuziva gwara kuti vave vari munhu anoratidza kuti vakabikwa vakaibva mukufambiswa kunoitwa nyaya dzedu mukati mezano pf.
Ichirungu changa tichinyorwa chakakura mavara makuru apo, hazviiti sezvineka kuchichidzira mukati here?
Bodo, hapana wambonzi uchabviswa musoro. Asi sangotaurwa ndechekuti zano pf musangano une matanho awo, musangano una magubharo. Kana munhu achinge amaposha, munhu unosangana nemutemo wedu wemuzano pf. Pamukunyorwa kunenge kwakaitwa magwaro acho hakusi kutyisidzira, asi kungoti tingotaura zvinenge zvichingozikanwa nemunhu wese ari mumusangano. Nekuti mwana wese wezanupf anoziva gwara, mwana wese wezanupf unoziva mufambisiko wenyaya. Saka neshoko rongotaura kuti iwe semunhu waiziva ukafunga kupingidzira uchangosanganawo nemutongo wekuda mumusangano sezvinongozikanwa nomunhu wose, zvingatyisa vasingazivi zanupf. Asi vanoziva zanupf vanozviziva kuti indiscipline chinhu chisingatarisi zvikuru sakumunhu anenge asvika chinhano chekuva central committee.
Tanzwa kuti kunana Masvingo province ko kune vamwe mamembers of parliament vatombomiswa ikoko vachinzi vane rimwe navaGeza ivava. Nyaya idzi dzadzisi dzakutsemura musangano here
zvinoitika aizvo ndizvoti zano PF kubva ichibarwa musi wa 8 August 1963 haibviri kuti inzi inopamuka haibviri kuti inzi yazungunuka makore osawa kune chinongoitika chinonzi zano PF yazungunuka zano PF yazopamuka zano PF inofamba negwara chinongoitika ndichoti unenge wada kubuda mugwara navamwe vake vanongosuduruswa mukati mava nekuti haasi manjake manja haisi briefcase part ino iparti ine constitution ine magwaro ayo inofamba nawo
Mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF Farai Marapira vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 sezvo titema tisina divi ratakarerekera tabatawo imwe nhengo yezanu PF vaJeremiah nyoka yemabhunhu Masiwa kuti tinzwewo pavamire pane zviri kutaurwa navaMarapira
Maziwayo ndo zvagara zvinoitika kuzanu PF zvekuti kana munhu akaona muonero wakasiyana neurikudiwa nevanenge vachitonga anotsvagirwa mhosva anoprosekutwa achikomerwa mhosva tisina nebasa resi hazvina zvazvinoshanda because zvazviri kureva ndezvekuti judiciary captured zvinongoreva kuti even mapurisa chaiyo entire mapurisa ari kushandiswa as a political opponent yekurwisa vamwe vanhu vasingadi zvekuda vangu saka zvazviri kureva ndezvekungoti nyika iri mumaoko evanhu vasirivo
ko sei muchidaro
nyika inofanira kuva one in a democracy mukoma blessing nyika inofanira kuva ivanhu vanofanira kunge vakatambanuka kutaura zvinhu zvakavasunungukira pasina zvinopa kuti vanhu vanombunyikidzwa kana vachinge vataura maonero avo kwete kuti kana munhu achinge ataura maonero ake anenge akuterwa saka vanhu vachauya vodyara mari sei munyika kana nyika ichimbunyikidzwa kodzero dzevanhu ichimbunyikidzwa even constitution
ko imwe mhosva yavakapomerwa navaziyambi ziyambi gurukota rezvemitemo kuti vakaponda iyo vageza
vablessing geza ava havana kana chavakatadza nyaya yavo kana vanga vaine nyaya sezvavari kukrema aya haifanira kubuda nhasi nenyaya yekuti vati havadi 20 days nenyaya yekuti vadhinaunza vamunangagwa pamabasa avo avari kupomerwa saka wai zvauya nawo nenyaya yekuti vageza vataurita havadi 2030 zvakadii kuuya last year kana vanga vane mhosva zvakadii kuuya even 2023
asika vageza nevamwe vakaita semi muri kunzi hamusi kuteedzera zvakataurwa kane bato kuti gore rapera rakati bumbiro remutembo rinofanira kuvandudzwa kuti vamunangagwa vaenderere mberi vachitungamira kusvika 2030 vanhu vese vakazvitambira pamusangano wekupera kwegore
Right, magona ipapo mukoma blessing zvazviri kuita ndezvekuti hazvina kubva kumastructure eparty izvozvo zvekuti vamunangagwa vanofanira kuramba vachitonga zvakaitika mukoma blessing ndezvekuti machairman aya akangodaidzwa ndokupiwa mari vakangodaidzwa ndokupiwa mari mapiwa mari kudaro ndokuchinzi chiendai munotaura zvakati nezvakati nezvakati hazvina kubva kuvanhu saka mastructures eparty haasi kutombodziva nyaya idzodzo and vari very bitter nenyaya dzemukoma blessing saka nyaya dzekunzi resolution number 1 ine something to do nenyaya yekuti Emmerson Mnangagwa anofanira kuenda ku 2030 haisi it's not going to rise because zvinhu zvakaitwa even madistrict even madcc member havasi kutonautichema kutoti ko wai zvinhu zvakadai zvirikuitika
avo vanga vari nhengo yebato rezanu PF vaJeremiah Masiwa vachitaura vari parunare muHarare vateereri echino chiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona whatsapp channel yedu uye pafacebook mazuva ose kana muchida kubatana nesu padande mutandere whatsapp vhurai whatsapp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera Vamwe vasingaone mudunhu remasvingo neMidlands vakafara zvikuru apo vakapiwa rubatsiro rwezvikwanisiro zvakaita setsvimbo chena dzekufambisa magirazi ekuonesa pamwe nezviringa zuva zvinotaura kuti vakwanise kuita mabasa avo zvakanaka. Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Rubatsiro uru rwakabva kusangano re Albino Trust in Zimbabwe kana kuti ATZ yakabatana nekanzuro reguta remasvingo pamwe nebazi rezveutano. Vachitaura pakugamuchidzwa kwezvikwanisiro izvi musi wechipiri mumasvingo, mukuru webasa musangano reATZ vaBruce Nyoni vakati vakapa rubatsiro urwu kurerutsira vasingaoni kuti vararame zvakanaka.
Vanhu vasingaoni vanobatsirika vachabvunzi vanhu kuti dzave nguvai, ivo vaakuziva kuti dzava nguvai, zvinova zvivagone kurongawo zvakakwana. Izvi zvinokwanisa kuti tiendere mberi pakuderedza urombo nekuti vakwanisa kuti vazive nguva, vakwanise kuzvifambira vari vega tavapa maworking sticks, tikavapa zvakare mashedzi ekuvhara maziso avo kuitira kuti kusarura ganda risavepo.
Tsvimbo chena dzinobatsira vasingaoni pakufamba mumigwagwa uye kuvatyairi kuti vaone zvakanaka kudzivirira njodzi mumigwagwa. Vanxuve vanoti nezuro chete vasingaoni vanosvika mazana maviri vakabatsirikana, vakawana magirazi anosvika zana nemakumi matatu, vamwe vakawanawo tsvimbo nezviringa zuva. Mumwe asingaoni vaDaniel Mushoni vekuva 27 kwachivi vakatenda zvikuru nerubatsiro rwavakapuwa.
Asi nokuda kwekukundikana kwedu kuwana midziyo yokushandisa sevanhu vasingaoni, nhasi veAlbinos Association pamwe chete nevemasvingo Council vazviita varangarira kubvawo pasi pemwoyo wavo kuti tine dzimwe hama dzinorarama asi dzisinawo kwanisiro sezvavaita nhasi izvi pakutipavo white cane seyamuri kuona yandakabatai netalking wochi yakutoremberera weri muruoko rwangu kuzoya maglazi andakaroverera mucheno ngwengwengwe.
Vamwe vakaita seAmai Stokozi neKetye vekuzvishavane vakati tsvimbo chena dzinovabatsira chaizvo mumigwagwa.
Ndafara nechirongwa ichi chinoti ichi chinhu ndaichishuvira kubvira kare kuti ndifambewo zvakanaka. Kana tichifamba tichidai so motawo ichibvawo kudhraivha unokwanisa kundionawo, nekuti ndifambe nedanda azokwanisa kukurudza kuti ndiona kana chifamba murodhi akwanisa kudziurira nawo zvakanaka. Tichikwanisa kufamba ndichinzwawo makomba pane gomba nepane dombo tichifambawo zvakanaka. Ndachifarira chirongwa ichi.
Meya weguta remasvingo vaAlec Tabe vakati vakaisawo mari sekanzuro kutenga zvikwanisiro uye vachabatsira vakaremara kuwana nzvimbo dzekuvaka.
Pachange takuindidzano dzemahousing schemes edu pachapa mastands tichakonzidzawo people living with disabilities, tichavapawo a certain percentage poga poga budget allocation. Tichange tichidzwa tinenge tei 10% 50% yatopawo kune vanhu vanorarama norema.
Kanzura weward 2 mumasvingo vaBenson Wata vakatiwo
izvi nemusi weSaturday tiri kuindirira mberi nechirongwa ichocho. Kune vari kuuya futi vanhu paFrance Abiri muward 2 vari kuuya vachibhadharisa $10 kuti vaone chiremba, then iwo bhadharisa maglazi achiita $15. Kune vanoonera padhuzi vachange vachipiwa maglazi for free.
Mukuru webasa musangano remasvingo Visually Impaired Association vaThomas Moyo vakati chirongwa ichi chakakosha zvikuru.
Tinotenda zvikuru nezvaitirwa nhengo dzedu. Chirongwa chakakosha zvikuru ichi, chinobatsira raramo yevamwe vedu vanonetseka nharaunda medu.
Vanyoni vakati ATZ richange ichiita chirongwa ichi kwemakore mashanu anotevera munyika mese uye vachabatsira vakaremara nemawheelchair, madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Svondo rapera vakabatsira kugweru uye svondo rinouya vari kuendesa chirongwa ichi kuBulawayo nekuBedbridge vozoenda kune mamwe matunhu munyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezveutano muDRC vaSamuel Roger Kamba vanoti Rwanda nevari kuitsigira vari kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi nekuramba kuti rubatsiro rusvike kuvanhu vari mudunhu reKivu, umo mune hondo inotyisa pakati pemauto ehurumende nevakaipandukira vanosanganisira chikwata cheM23 chinonzi chinotsigirwa neRwanda. M23 nezuro yakati hayo kurwizana kumbomira kuitira kuti vanhu vakwanise kupiwa rubatsiro. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, ndege yemhando yedrone kubva kuUkraine yabomba panochengeterwa mafuta ekufambisa dzimotokari mudunhu reKrasnodar muRussia. Russia inotiwo yadonedza dzimwe ndege dzemhando yemadrones kumatunhu akawanda kusanganisira kuKursk neBelgorod. Ukraine irikutiwo yadonedza madrones atumirwa neRussia matunhu akawanda munyika iyi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava mwandibuya Kennedy Mutefa vari kuCalgary kuCanada, ava vanove mutungamiri uye mumwe wevakavamba sangano reFriends of Karanda Mission Hospital rakaparurwa mukupera kwesvondo. Chinangwa chesangano iri ndechekubatsira chipatara cheKaranda Mission kuburikidza nekuunganidza mari nezvimwe zvikwanisiro. Ngatidzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheFriends of Karanda chirongwa chakaumbwa mukubudikidza kunyanya nekuti inini ndine hama dzakabatikana nechirwere checancer. Baba wangu nini wakashaika cancer of the liver at the age of 57. Nini mkumo wangu firstborn yomba medu ya kaba kwa ni cancer ya mumatumbu makura ya walipa age ya 44 years. Asi chakanyina kundibati sisa mningi na wangu wakashaika about 2 years ago. Akabati kwa ani cancer ya mumusoro ya taka akabati kwa ma operation 2 within a space of 10 months. Operation ya utanga ya ida mariyashika almost 4,000. Mariyo hii kuiunga niza. Se mburi ya ineza. Asisi zinei takaeza. Chikaiunga niza. Then within 10 months. Chuma yake ya yanga ya tokura futi. Ya wala futi second operation. Saka tineza kushika pakuti. The last operation. Takatozo mwita GoFundMe. Asisi pakatite GoFundMe. Akanga aku wazi wazi waka nyanya. Katozo tora. Motikari yake ya Aisha andi. Sakulupa chiremba kutiti. Kumbila uti. Chiremba. Bata motikari. Uparita ama edu. Kana kamitatu wa gisama alita ya wana. Tuzi ya tuku badara. Tutura motikari edu. Kana zuhiti kwa zuzizi. Zuhiti kwa sanyaya kundibati sisa kutimu. Mkura na makwedu. Kana isu watu mburina leo. Suma suma ya achu. Stambu tika. Kanda isu yuzi. Kini heze mari yegu tama zidu. Zira kwe. Sakavaya. Vasito rinda. Varikuma rizeva. Vanosha ya nerira. Nishiri kazi. Waka sangala nenda mbukura kaita seyo. Wanga ite seyo.
Hama zenyu zaka mbora poe ripakaranda. Chakaita kuti musarudze chipatara cha Karanda chi.
No, hama zangwa zina mbora poe pakaranda. Chakaita kuti musarudze Karanda. Ndite kuti kunoku. Chile mbawa vanozi Dr. James Watt. Mbano gara paduze nesucha ya sucha zuti kuno kukaranda kuno less than 300 meters mbapumba pedu. Ndo waka nditi ndawa uzanya yangu wakati. Chipatara cha unga shente na choku Zimbabwe. Ivo chava ine confidence na chukuti. Kutunga mire ulipapo. Hauna uori. Hauzo jimari. Vanu unipa. Vachishenda zuri professional. Ii Karanda Mission Hospital. Nukuti Dr. Paul Cecil. Vanu ande uchi lemba vipakaranda. Vaka mboshanda na Dr. James Watt. Vani pa Howard Mission.
Munotarisira kuti vange vachibatsira. Ndevapi.
Nukutarisira munhu wese. Chere wari ku Zimbabwe. Nukuti izvinezvi. Tavene platform yedu kana kuti website yedu. Vanhu vakaenda pa website yedu vakaklika pakanzi donate. Tirikushanda neimwe kambani inonzi magetsi. Ava vemagetsi ava ndovatikushanda nawo. Saka platform yemagetsi iyi munhu wese ari kana even kuZimbabwe ndotonzwa kuti vamwe varikutodonata vachishandisa EcoCash account yavo. Saka munhu ari kuZimbabwe neari kunze kwenyika anokwanisa kukwanisa kupinda achidonata.
Vanoda kubatai kuti vange vachipindawo muchirongwa chenyu kana kunzwa zvakawanda pamusoro pechirongwa ichi. Vanokubatai papi?
Pari zvino vakawanda varikwanisa kuti bata vakaenda pa website pedu pane pakanzi contact us. Ipapapo vakangofila information yavo, email inobva yavo yakwatiri, ndinotovabata. Kana kuti inini ndakasununguka futi ndinowanikwa panhamba dzinoti +1 587 500 3490 ndodzokorora +1 587 500 3490 website yedu inonzi Friends of Karanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reFriends of Karanda Mission Hospital vamwandibuya Kennedy Mutefa vari parunare muCalgary kuCanada naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti America inogona kutora Gaza Strip yoendesa vanhu vari munzvimbo iyi kune imwe nyika. Vakataura mashoko aya mushure mekuita musangano nemutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu muWashington DC nezuro. Mugozia nezvemashoko aya, Marvelous Mhlanganyawo weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaTim Muringai vanoshanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe.
Kushanya kwaita vaNetanyahu akushamisi, nokuti nyaya iripo ndeye kuti vaNetanyahu nevaTrump vanenge mapersonal friends uye neIsrael nemabatana akaita neAmerica vanodyidzana mune zvakawanda. Tinoona kuti iyo Israel ndiyo inowanzowana mapackages kana kuti aid yakawandisa kupfuura nyika pasi rose from America. Saka kuti ivo vave munhu wekutanga o mutungamiri wekutanga wekunze kwenyika kuzoshanyira vaTrump kusimbisa ukama hwavainawo as friends and as leaders of their country.
Tombotarisa zviri kutaurwa navaTrump panzvimbo yeGaza, munozviona sei?
Nano yataurwa navaTrump yekuGaza iyi inenge ichange ichidisturba amirira zvakaita muGaza, nokuti tinoziva kuti vanhu vekuPalestine Gaza yanga iri one of their properties kana kuti nyika yavo. Saka zvataurwa navaTrump izvi zvinenge zvichakatyamadza vakati wandei tatonzwa maBritish, maFrench, maRussians nevanhu vekuTurkey vachitaura kuti zvavari kutaura izvi zvinenge zvisingaite. Saka ndiri kuona kunge panenge pachaita inonzi yo pushback pane zviri kutaurwa izvi navaTrump.
Munoona remangwana repasi rose rakamira sei tichitarisa zviri kuitika pari zvino?
Mamiriro akaita kunze kwese tinenge tichaona kunedzi kuita kurealina kwemacountries nezviri kuitwa navaTrump izvi, nokuti zvizhinji zvacho hapana anenge avhunzwa kana kuti vaconsulta maforeign policy specialists avo kuti zvinhu zvavari kuita zvizhinji zvinenge zvichanyekenyedza nyika dzakawanda sei. Zvimwe zvacho zvinenge zvakanaka, asi mune zvakanaka mune zvakaipawo. Saka tichaona kuti kufamba kwenguva zvinhu zvinenge zvakamira sei.
VaTim Muringai vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vanga vari parunare kuOhio naMarvelous Mhlanganyawo uye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwawo zvinofungwa nevamwe vateereri vedu.
Ndiitwa Pesto Pesto ndiri pano paJobeka po minyango ingori nyaya dikidikini. Iyo nyaya yekurwa kwezanu pf inototitiwo batei, asi chinogona kunetsa ndechekuti vanhu vakatingwa 2017 dzatakamanya nekumanya nekukwira magandakanda emasoja tichifarira nganga inobata mano. Sasa mbiona vanhu tisiri kunyanya kuita zvimwe zviya zvekudai dai. Vanhu ava rinenge rangopinda vakafanana, mwana wenyoka inyoka achizi ungogara inyoka unongokuruma futi. Vanhu ava varingorwera nepawa pachavo ivo, pachavo ivo varingoda zvepawa.
Murisei murisei pastudio apo. Toda kutaura pamusoro pavamavhaza, vamavhaza zuro vane muonero wakanaka but vari kupanzvenga chokwadi. Vanotaura kuti kwai triple C chabangu chabango mujibha weZANU PF. Chabango hatimuziso kubva tsvangira achiripo. Vakangotorwawo kungoizwa chibani mujibha weZANU PF. Vasairenga vanhu veZANU PF kubati triple C. Zvavakaita nana mudhenda, mudhenda eZANU PF, chabango weZANU PF ana nguve vaya akangotovapa kuti umuti vice president otondotengesera ZANU PF. ZANU PF yatoona. Saka musaterenga mbeya nemuswi, vanhu ava iZANU PF.
Makadi Studio 7. Problem ndiyo kuti mapolitician kana ivo vachida kuzvikokera masimba vanoshandisa vanhu voti vanhu ndo vanoti iva vanageza ivava vanoti kwanzi izvo corruption chichinyi yavuraya nyika iyezvi kunyange kuvaisa vanageza ivava vanongomora kusvika nyika isina chinhu ende vakanguva vamora nanhasi vanoda kuramba vachimora.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Aiwa vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwi kupinda muchirongwa cheLive Talk na 8 pm apo tiri kutarisa mashoko avamunangagwa ekuti vakagadzirira kutambira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvadzingwa kuAmerica nekushaya mapepa uyewo matambudziko ari kusangana nevari ku South Africa vane mapepa eZimbabwe exemption permit. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington na DC. Doksia mina Taboka Ncube munaudze isiNdebele.